Vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, Bishop veAnglican Church muManicaland vaEric Ruona vati vanotarisira kuti kuumbwa kwekambani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana siyana ekutengesa zvinhu zvekasava zvinosanganisira EcoSure, Muva, Maisha, Vaya neEcoFarma. Vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge, Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare uye newedza kuMashonaland East.
Kana kuti kwakaterere kana kuti we want you to access services there. Kwete kuti mamusamaiai kuno access services kunyanga ai ikoikoyo tinorokorasindaka kuti in most areas, the way we serve the church, we literally have a church in every village. It's not in every village, but at least within walking distance, you can access the service. So we have the Vaya component as well, which we want to partner and provide transport services to communities that we serve. Now, communities are never built. Our family comes to that, and a church in Mabaz and around right now. We want to ensure to my brother that now the church, my brother that now the support, they help communities.
Bishop Ruona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzezveutano pamwe nekurwisa urombo muvanhu vekumaruwa.
Vanhu vagone kufamba kuenda panearest ende vachinge vasvika kuwane the best chiremba ari available. Pane partnership nemanzi. What is our interest? Tine nhau huru kwazvo yekuti sachirongo vanozviziva. In the past month, I have yet to deal with the case of my young brother's son, Aranga Awara. In the Pumosi Aranga Manda, I have been to Takurama, now I'm going to be in the Pataran. Akanga achinge arwara asachekereswe nemota dzisina kunyatsofanira. Matovakudziva kuti mota dzinotakura vanhu dzisina varwere dzichizovapedzisa vanhu kuti dzinovaratisa. Kana ndopatinashipi yatiri kudai.
Vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi, mumwe mukuru weEcoSure vaGodwin Mashiri vati vanotarisira kuti ukama hwavepo uhwu huchasimudzira magariro evakawanda kunyanya kumaruwa uko vati kune urombo hwakanyanyisa.
Nekuti chirongwa chataparura nhasi chinotibatsira kuti macommunities edu ange ari empowered uye the church inge iri empowered. Isusu kasava tinge tiri empowered to achieve goal yeye donzo redu rekuti let's not leave any African behind. So do not take that. May this opportunity.
Vamashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari chouviri.
Kuti tine bhazi riripo within 24 kilometers. We want to bring that efficiency. Yeah, katia patana, kandu mwe uongo, watoto zia utezo, uri exciting, wakata wana bisho mwoga na kuwa jita rao, and you know you will be uo uloko, chendo mwupo, within the next 6 months. Kutisa wazitu, kwa nisi kula patana to offer my services, ne batiro my communities, jikuru chita, the Holy Trinity Enterprises, ya tawo wana bisho. Kone kuagamite, farming wataura. This is not the regular to let empower to utilize the assets are ipo. Minda minda ani iripo yatuno kwanza kushandisa together to create employment within the African community. To create wealth muminda imo.
Vika General weAnglican Church vaAdo waziwei vati vafara zvikuru nedanho ratorwa nekereke yavo rekuedza kusimudzira vanhu munharaunda dzinowanikwa machechi nezvipatara zvechechi yavo. vapinda pachitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland, vakuru vemachechi mudunhu iri pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zvedayosisi yeAnglican Church of the Province of Central Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.